Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 14 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhinda uko kuti vakwanise kurarama Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vazhinji vari munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze kunyanya kuSouth Africa neBotswana vachichema nerekuti mari dzemabhazi dzakwira zvakaraudzira nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kufamba munguva ino vamwe vemabhazi akaita semuzanzi express vanoti mari dzekufamba kubva kuJohannesburg kusvika kwaMutare kana kuChipinge kunosiita 500 rand dziri kusvika ku1500 rand pamunhu vachiti midziyo nemabhegi zvinobhadharawo mari zvichienderana neuwandu hwazvo kumiganhu kwagara kuri kunzi kuri kuitwa uori hwekupinza zvinhu nevanhu zvisiri pamutemo zvekuti mapurisa vasori nevemabhazi nevebazi rezimra vakatanga chirongwa chekumisa mabhazi nemotokari dziri kubva kunze vachitsvaga vanhu nezvinhu zviri kupinda nenzira dzisingabvumirwi tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vari murwendo rokuenda kumusha kuchiredzi kubva kuPretoria vaBonita Reva
nyaya yekugadzirira kuenda kumusha zvinhu zvinotishungurudza nguva zhinji vanopera gore vanhu vemabhazi vemuchovha yavo vose vanototi vatiwanira ipapo kuita sekutirovera musaga hatinyanyi kufara sitereki nezvavari kutiitira izvi zvinopa kuti vana veZimbabwe vari muno muSouth Africa vakwanise kuzochinja mafambiro mari yavo yavari kudaidzira kumichovha uku especially kumabhazi inobva mu600 kana mu700 yenda by 2
kokumiganhu kuri kufamba sei pari zvino
kumabhodha baba tagara tinozviziva kuti kumabhodha kana vanhu vachatanga kuinda mota dzichiwanda dzichienda ikoko dziri shoma vanotanga kumbodzibatiridza kumbotidzimbomira kwenguva refu dzochizozara ipo paya vozotanga kushanda vachichi zvavanotanga kuita vanotanga kupota vachinetsa vanhu ndivo vanenge vachiona vachakaita vashoma saka vanenge vachivanetsa kuti mari vatorera mari saka zvino zvinototishungurudza zvikuru kuti South Africa neZimbabwe inotora nguva yakashata kudaro ichiita kuti vana vashupike pabhodha apo vachifanira kungobuda munhu otoinda kumba kwake kana asina bepa ane bepa zvinenge zvangofanana
Asi woka zviri kunzi vafambi imi mune tsika yekufamba musina magwaro muchiita zvechioko muhomwe panofamba sei papapa
vazininga ndinoda kukuudzai kuti vanhu munhu ajaira paanojira haanganetseki nekufamba vanhu vanotodzokera munoziva zvinoitika ndezvekuti kana wajaira kufamba usina bepa unotongofamba kutopfuura uya une pasipoti because une pasipoti unenge achitobatiridzwa sitereki saka asi vasina pasipoti sezvo vanenge vachishandisa mari havanyanyi kutora nguva yakareba because uri ndo wandiri kuona hwakanyanya sere
matambudziko api amunosangana nawo mukufamba umu
shuwa tinosangana nematambudziko akakura chaizvo panyaya dzekufamba tichienda dzimwe dzenguva unokwanisa kutohijekiwa muzhira uchienda kumusha unokwanisa kutonzi pandatosvikira pano dzimwe dzenguva munokwanisa kukwirana natsotsi vacho mumabhazi imomo kana mumatekisi tinosangana nezvinhu zvakawanda vazininga kungoti chete chinhu chose chose chinenge chingori namwari
tipendere zvedu imi kumusha ndekupi kwamuri kuenda
kumusha ndinobva kuchiredzi haiwa tinofamba zvedu takawanda asi kazhinji ndochienda zvangu ikoko ndinoenda nemacity to city muno mujoni ndinofamba zviya zvekuti ndikabva muno mupitori ndoburuka mulois ndotora tekisi ndoenda zvangu dambudziko ndiro ireri rokuti vanodhura stereki vaakudhura nyaya dzekrismas vaakuchibatira pasi chaizvo
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe vanogara kupretoria kusouth africa vari murwendo rwekuenda kumusha kuchiredzi vaboni tareva nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama vamwe vari mubhizimisi rekugadzira masofa mibhedha nezvimwe Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera
mumwe wechidiki ari kuzviitira mabasa emaoko ndiva James Maringire vane makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa vanogara mumusha wevazhinji webudiriro muHarare
sinoita kuti kudaro manje inyaya yenhamo hai nhamo nhamo yakaita tiite zvizvi sanza zvichafambi nekuti haa mutengo wakadzika zvichafambi asina na mariba saka taongoita zvizvi paground
vamalvin kanyasa vane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa vati vanogadzira masofa vari paglenview area 8 vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso
vandifunda kuti ndite basa rechekuti zvese zvinotariswa muupenyu maparticulars madrivers license machine operator tinawo but mabasa achona hakuna saka takatozoona kuti kutengesa kunenge kuri nani because vakaregedza kudaro mhuri inofane nzara kumba ini muno mundogadzira masofa nekutengesa maform rubber muri kuonai ndo wandei ndichitengesa muno mucomplex
asi vatawanda mugwagwa vanoti sezvo vakawanda munyika vasina chekubata vanotenga vave vashoma
izvozvi zvakakoma kwazvi zvakaita ndo kuti izvezvi nyika yese yangoomerwa saka zvinhu kana zvakaoma kune vanhuwo nyati vanhu vavo ndovanotoya nemari vachitipawo kuno saka ndo challenge anetimbonayo chete kuti zvangoomawo munyika obviousi kuno kuzvinotongooma
havasi vese vari kuchema nemamiriro ezvinhu sezvo vamwe vakaita saamai Tendai Murombo vanoti zvinhu zviri kuvafambira zvakanaka zvekuti vari kutoraramisa mhuri
murume wangu ndiaita zvefenicha then inobva azondidzidzisa kuita basa iri iye awana rimwe basa ndomatangira ndakaita basa iri nobva ndadzidziswa basa iri paakaona ndava kurigona nobva andisiya ndiri pabasa inini sofa ndine vana 5 asi sofa vana vandiri kutogara navo izvozvi ndikataura kuti mumba ndine vana 9 burikidza nebasa irori
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvoitwa nevechidiki dzinongova shungu asi kuoma kweupfumi hwenyika kuchivadzosera kumashure
zvinoratidza kuti chekutanga vana vezimbabwe shungu dzekushanda vanadzo asi upfumi hwenyika hausi kuvatendera kuti vange vatishanda nekuti tikatarisa tichaona kuti mabasa acho avari kuita havana mari chinhu yavari kuwana saka kuenda kunoshanda kwavari kuenda uku hakusi kuenda nekuda asi kumanikidzwa nekusamira zvakanaka kwaupfumi
gurukota rezvemadzimai nemakambani madiki munyika amai Monica Mchangwa vati vechidiki vari mumabasa emaoko vanofanira kuita mishandira pamwe vachikweretesana mari pachezvavo kuti vasimukire mumabhizimisi avo
sehurumende tiri kuvakurudzira kuti vabatane vaumbe atinoti masavings and credit cooperatives SACCOs aya anogona kuvabatsira kuti vaite mikando vaunganidze mari dzavo pamwe chete vokweretisana pachezvavo
bhanga guru repasi rese reWorld Bank rinoti vechidiki zvikamu makumi matatu nemashanu kubva muzana kana kuti 35% munyika yezimbabwe havana mabasa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo
Ik Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munando vanova ivo mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe. Amai Munando vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avanga vari kuita panguva iyo pasi rose nemunyika vanhu vachicherechedza nyaya yemirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana. Nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana vari muzvikoro uyezve nenyaya yehuori. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguruwe here pamusoro pemabasa amuri kuita pari zvino mukuedza kurwisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanasikana?
Zvabva zvanyanya kutiitira zvakanaka because takaperekedza zuva repasi rose uyezve rinocelebrate pamahuman rights. Taisimo students website takatine maprogram maviri akatsanangurika, vamwe anga ari online kwaekutanga yanga iri kuchitungurisa. Kwatanga takabatana nesangano redzo yaapostolic women empowerment trust neinonzi girls women empowerment trust yazvakare. Saka taatiri maorganization matatu anga atichirekedza zuva iri tiri pamwe chete. Tanga tichitarisa kodzero dzevanasikana nemadzimai dzakamira sei, uyezve ndisati mamembers vedu vanonzwisisa here kana tichitarisa nyaya yehuman rights. Takatarisana zve nemhirizhonga patinosangana nazvo nasikana nemadzimai. Tazoita imwe programu muHarare muno. Saka iyi programu tatakabatana nemasangano matatu, mamwe atinoshanda naye inonzi Southern Africa Parliamentary Trust neinonzi Amalgamated Peers Union neinonzi Economic Justice for Women Project. Saka tiri four maorganizations anga ari muconsortium tichisapotwa nesangano reSouthern Africa Trust noranga tichisapota chirongwa chati ati nachikomemorata the International Day of Women Rights tichicherekedza zvakare 15 days of
zvii zvanga zviri kunyanyozewa pachiitiko chamanga muinacho ichi?
Tarisa nezvatanga tiinazvo pamaevhenti mairanda taura nezvavo. Tanga tinyaya yekutotarisa nevanasikana tichinzwa zvavari kusangana nazvo, nekuti vanga vachiti ehe tinocherechedza hedu zuva rekuti International Day for Women Rights. Hatinase kuti kodzero dziri kuchorwa zvakanyanya maringe nevanasikana, nenyaya yekuti vana vasikana nevane madzimai vechidika vari kumbunyikidzwa pakodzero dzavo dzakaita sekuti dzepabonde ndedziri kunyanya, ndomhirishonga yanyanya kuchengetera muno muZimbabwe. Nenyaya yekuti tanga tiona kuti Zimbabwe kunyange yanga yaisa mutemo yawandudza wezveredio complaint wapa 18 years. Tinoona kuti nhubo dzinomhirizhonga vana hatisi kuteerera nyaya iyoyo, dzinoramba dzichingopara mhosva. Saka vana vangu vachipa matestimonies kuti zvavari kusangana nazvo vakasangana nazvo sei, uyezve rubatsiro rwuri rwavakasangana naro. Ataona kuti vana ava vari kushungurudza kudzika nenyaya yatingati pachirungu mental health, nenyaya yekuti nyaya idzi hadzisi kusatwa nemazvo. Dzinoita sekuti dzinotsikirirwa, dzinoita sekuti kurezo wezvemutemo, dzinoita sekuti dziri kunonoka nyaya idzodzo. Ndeichitungurisa tingati vechidiki nemadzimai aya sangano rechimu remapostori vasiratidza zvinhu zvavari kuga rao kumaringe nekutoti ZBV vari kuona sekuti nguva madzimai anogona kunge asina zvikwanisiro zvakaita semari. Saka vanga vachiratidzira zvinhu zvavanogadzira, atinoti maproducts mahomemade products avanotengesa kuwandudza nyaya yezveupfumi munharaunda dzavagere. Mamwewo maprogramu anga achiitika online vatanga tichitumira mameseji padande mutande kuti zvino nyaya iri kunyanya kunetsa kunoku inyaya yecorruption zvakare, iyo mhirizhonga iri kuitika iyo yatinoti extortion, nekuti vari kunzi iye tanga wandida kana kuti tanga wandipa mari inge hazvisiyo sangano nenyaya yekuti zvebodza chete hanyaya yekuti kana uchitora accommodation pachikoro unowanikwa uchisangana nedambudziko rekunzi tinoita zvepabonde kuti uwane accommodation. Chimweo ndezvekuti kana kuti uwane nzvimbo pachikoro inyaya dzanga dzichingotaurika idzodzo tinenge uchiuwana nemhirizhonga yekunzi tanga wandida.
Muri kushanda here nehurumende mukuedza kuti tione matambudziko nyanya ehuori awanikwe iwo achigadziriswa?
Ndinoda kutenda sangano rezasi, ndinofungira kuri tenda zviri pachena nenyaya yekuti sangano iri rabuda pachena, riri kunyanya kutofamba nemasanga na wakati sema civil society organization. Changa timu na urami. Takawanda ni nao during the 16 days of activism news. Wachuu ya opache na wachuti, but me ya kino information, me knowledge. Yuzi zovuti kana nyayati kili zapara wa the war. Yuzi zaki, exactly, wano pinda kato, wano tuba trustee. Nimiliga kutu na chirungwa, kutu watu bata wa izi ni maaya teacher institution. Kutu wangu wanchi nyaya kutarisa wa war. Kutu kia ipapo, kushibata maskidu. Ndi wachuu ya opache na kutaiwa. Kutu tutori po aiwa, tulipandi kore urimendi. Kutu wangu batura na unemi, unarawanda za mungu lezi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mplanganya huye, ndiri mu Washington.
Iko zvino tokupai chirongwa upenyu wedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kande Miri weStudio 7.
Program chirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kande Miri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nesangano re Southeastern Center Trust riri kuChipinge South kudunhu reManicaland munyaya dzekubatsira kurarama kwakanaka kana kudzoredzera vechidiki zvikuru vanasikana mukudzivirira matambudziko akaita sekurozwa vachiri vadiki nekushandiswa kwezvinodhaka. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano iri vaJeff Mulambo. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMulambo.
Aiwa, tine kutambirai vakanda miri.
VaMulambo, tingada kuzwa kuti zvii zvamunoita nesangano renyu reSoutheastern Trust muri kwamuri kuChipinge South.
Tiri kuita maprograms akawanda atiri kuita, but mostly tiri kunyanya kuita sensitization yemaGBV programs. Takatarisa nyaya yemachild to child marriage, mafirwo abuse atinosangana nawo. Nenyaya child protection zvakare, nenyaya imwe yatiri kuita programming yedisability kuno kuChipinge, as well as community development empowerment yeyouth nevanhukadzi vacho, ndemamwe maprograms atiri kuita kuno kuChipinge.
Zviri kutambirwa sei zvirongwa izvi uye muri kukwanisa kuzviita sei tichiona kuti zvinhu zvamuri kuita zvakawanda?
Aiwa, zvirongwa zviri kutambirwa zvakanyanya, mostly fechini zvatinonga tichiita is a community organization. Tinonga tichitongosanda nevanhu munharaunda. It's more like a grassroots organization. Takasimuka tine vanhu vechiona zvatiri kuita. Saka munzvimbo zhinji tikacheka kuvana ward 28, ward 29, ward 27, ward 26. Mostly kuneko kune ofisi yatinayo pachinyangwa kwanekwa checheche. Vazhinji vanoratidza kutambira ko vanonzwisa kutanda kwatakaita. Tosaitarisira nyaya yegrassroots development necommunity. Tichiona machallenges atiri kuona at grassroots level kuti vana vari kurohwa vari vadiki. Tingaita seti impawo mwanasikana. Tito vana vanobva munharaunda vanogona kuenda kumacolleges kana kumayunivhesiti. Saka vanhu vazhinji nekunzwa our aim neideology yedu yekuti vanhu vaende kuchikoro vazhinji vari kutambira zvakanyanya zvirongwa zvedu.
Mataura nyaya yekuti kune matambudziko amuri kusangana nawo akafanana neekurodzwa kwevana vari vana vadiki. Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti dambudziko iri rambe richienderera? Tichiona kuti hurumende yakaisa mutemo unorambidza izvi.
Ya, ipapo wakandamiri ndakatomboona grazetaini yandakati zvite culture here yatagara tanga tiinayo kana tite primitive in mind. Une research yandakamboita kuvanasikana kuti vanhu havana vanga vasina chidakadaka, but ndakazoona kuti inyaya yemodel 5 yeupenyu, kuti vana vedu vakakura vasikazvizviitika kune vamwe vanasikana. Kuti takatomboita nguva yatakatora vanhu vatinotora vasikana vakandoita matichers vakandoita zvii, tovaisa mucommunity magirls clubs atakaita kuti vana vanga vane chirozo. Enda mwafunga kuti zvite culture zvekuti vana vedu vari kurohwa vari vadiki. But at one time makatomboita eredisoni muChipinge, not South alone but actually the whole district nenyaya ino yemaearly marriages. Saka at times poverty can be a barrier. Yes, of course, like this drought we are seeing now. But instead of that, unozotomboona kuti vana vazhinji vanotanga paform 1 vari at school, vanotanga vari 50. But vanozopedza form 4 vanonga va3. Saka zvinondoona kuti zvite barrier yepoverty here. Tondoona kuti inyaya yemodality modo yelife kuti nemajoni joni ari kuuya, this basic is close to South Africa, vana vazhinji vanoenda joni vouya machristmas then poita data prize yekungoda kumhanya kundororwa ende end of the day mukacheka vakandi mhiri 2-3 years mirijo yaparara vana vaya vadzoka futi vagara mutsimba
ko vabereki muri kuwanawo here nguva yekumbotaurawo nawo muchigara nawo pasi muchinzwawo mativi yavo nokuti kana mubereki achiziva kuti ari kutyora mutemo kana zviri kuitwa nemwana zviri kunze kwemutemo anozotambira sei pfuma yemwana
ipapo ndopatakatotanga tine challenge saka I want to thank exercise grassroots kuti yakatondotibatsira because tinoramba takatoita katoti mapisati committees munzvimbo mapisati committees anoadvoketa makirizi nekuramba achiticha the community saka vevamwe vabereki vaakutambira and vaakunzwisisa the danger yekutambira mari yemwana mudiki
manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano reSoutheastern Center Trust riri kuchipinge South vaJeft Mulambo muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kuMelbourne kuAustralia, Chennai Dunduru chakashanya kumusha svondo rino uko akaparura bhuku idzva rinonzi Landing in a Few Minutes. Chennai anoti zvinhu zvashanduka zvikuru munyika kubva zvaakasiya zviri makore mana apfuura. Anoti zvaanoona munyika yaanogara nezviri kumusha ndizvo zvinomupa hwaro hwezvaanonyora nekuimba. Ngatinzwei hurukuro yataita naChennai ari kuHarare.
Ndakava nemufaro mukuru, mufaro wakanyanyisa kunge ndichiisa tsoka yangu paivhu renyika yeZimbabwe. Asi ndakarwadziwa ndichiona mamiriro ezvinhu mumigwagwa, vanhu, mapfekero evamwe vandaiona vakunge vari kurasika njere nenyaya yemadrugs vange vakarara mumigwagwa vachizvidonhedza. Chiratidzo chakandisuwisa uye marara aiva mukati meguta, pamwe pari kupiswa makomba ari mukati meguta. Ndakasiya asina kunyanyodzika. Sindichiona zvazvange zvakaita ndakabatikana.
Makawanawo mukana here wekupinda muzvitoro?
Ndakasvika muzvitoro zvakati zvine mukurumbira nezvimwe zvepasi zvinonziwo matakada matakshop. Zvinhu zvakati kuzara asi mari yako chete. Chakanyanya kundinetsa ndechekuti kumitsara yedoro doro ifararira even panze doro riri kuwanikwa fararira.
Ko mari yemazigi yamakasiya isati yavekoi makaionawo here?
Iwo mazigi ari kunzi mazigi akutotengeswawo futi panze. Ndakawaonawo ndapindawo mukombi. Change ichiri kunetsa even tichitarisana nenguva ino yekisimusi munochatiswa neumwe anenge apindawo mukombi vasina change.
Zvinyorwa zvenyu zvinobata nyaya dzekumusha zvakanyanya. Makaona mukana here wekuendawo kumusha kureserva chaiko?
Ndakanzwa mwoyo wangu kufara. Ndakakwira dutavanhu takananga kumusha. Ndanoonawo anambuya nanatete ikoko mazhanje taingonhonga yedu tichidi tichidya chibageo sezvineiwo. Vakangwanawo madede vakatitemherawo tikangomagochawo madede takamatambira. Kwane magetsi anogara ariko nenye kuti kwane sola pane vakakwanisawo kupa pachena sola.
Chamunonyanya kukoshesa imi chii pakushanya kumusha uku?
Chandinokoshesa pakuve uri munzvimbo yechizvarwa kuona nekuwadzana neavo vavakakura navo avo veukama neshamwari dzaunenge waita mukurarama nekuti vamwe vedu vakatisiya munoziva pasi apa guti kwakava nendufu dzakati wandei mugore iro rino.
Zvimwewo zvamakadzidza zvamungati vamwe vari kunze kwenyika vangade kuziva zvamakaona ndezvipi?
Svondo rapfuura iri ndainge ndiri munzvimbo iyo inonzi yemaavenues. Ndakaona mashura, ndakaona zvishamiso hazvitaurike zvandakaona. Kuedza kurarama asi pane basa. Handizive kuti senyika tinosvikepi vanhu vachidai. Vanhu avasisina matyira. zvainge zvisina kupfekwa zvainge zvakawanda kudarika zvainge zvakapfekwa uye vanhu vakatosvika wereshenga mitaku yedzevarume dzichitomira ndakanzwa kudedera
zvemakereke zvekunganga imi makawanawo zvimire sei mazuva ano
nerimwewo remazuva ndakaenda kusvondo takava nemufaro takandinyanya kundishamisa kudedzwa kakaitwa mari mari yakadedzerwa katatu ndakaona kunge zvisina kunyatsoti masowe azara uchingobuda munharaunda yedu netumapoka ndakabva pane mapoka maviri asi iko zvino ndakaverenga vanodarika gumi nyanga aiwa dzaivepo pane zvandakasiyawo asi ndakazofunga kuti ko vachiriko here sekuru vaya zvikanzi sekuru nofunga vakaenda kudotito nekuti hatichavaoni kana paredhiyo hatichavanzwa
uyo ange ari chizvarwa chezimbabwe chinonyora mabhuku nemafirimu nenziyo chichigara kumelbourne kuaustralia chenai dunduru muhurukuro yataita naye parunhare ari kuharare Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vePlatinum Sports Academy vange vachishanya muAmerica kwemazuva gumi muchirongwa chekuzodzidza nekuona zvizhinji mumutambo webasketball muno muAmerica chakapendera rwendo urwu nezuro. Vana vari pasi pemakore gumi nemasere, under 18, vakawana mukana wekudzidza nezvemutambo uyu kuchikoro chepamusoro cheHoward University, kambani yeTrax Sports Global, uye kuwana mukana wekunoona zvikwata zvikuru zvemuAmerica zvinotamba muNational Basketball Association NBA League. Ngatinzwei hurukuro yataita nakapiteni wechikwata chevakomana uyo akapedza zvidzidzo zvake zveform 6 kuGateway gore rino, Ralph Mushipe.
Chokwadi tirimo muWashington DC and takainga kuzotamba basketball under Platinum Sports Club together in collaboration with Track Sports. Tauya kuzowana maopportunities akasiyana-siyana kuru sport yekuti tiwane kubudirira sevana vechikoro.
Semutambi webasketball watingati achiri wechidiki ari kusimukira, tarisiro yenyu inenge iri yekuti chii mune ramangwana?
Ndakazvimiririra semutambi achiri kusimukira. Ndinovimba kuti ramangwana rakajeka. Ndakazvimirira ndinoda kuzotamba basketball kuuniversity. Program attribute iyi zvokubatsira chaizvo because exposure yaita kuti ndiwane kuda kushanda nesimba, ndishande ndine goal, ndishande ndine target, ndichiziva zvandada kuita mune ramangwana.
Ngatitarisewo kuti mawanawo here mukana wekumbonoonawo mamwe atingati ma NBA games ane mukurumbira munoma?
Yes, ndizvozvo chaizvo. Ndofunga marume zuro takakwanisa kuenda kunoona game reMawashington Wizards versus maGrizzlies and yeah, it was a good experience. Ndofunga zvaifadza zvokuti sevanhu vachiri kusumuka takawana maprofessional vachitamba basketball and zvaidadisa and takadzidza zvakawanda. Takaita exposure yakanaka and takaona zvinhu zvatisingaone patinenge tiri kumusha zvatinongoona nepaTV. So experience yacho yanga yakanaka in person.
Ndopedzisirawo ndichitarisa kuti zvamungavimbise vakasara kumusha kana makudzokera ndezvipi?
Zvandingavimbise vakasara kumusha ndezvekuti patichadzoka tichivaonesa vamwe vedu vatinotamba navo basketball ndofunga muzvikoro zvakasiyana-siyana kwatinoenda ino tichivaudza kuti zvatikaona tichivaudza maexperiensi dzatakaita nezvatikaona kuti vagozoitawo shungu sedzatinadzo kuda kusvika pane level rakadaro. Vakaramba vakashinga hazvina basa kwaunobva. Kana ungori nepassion nezvauda kuita uramba vakashinga zveshuwa unosvika kumberi. Mwari anoropafadza.
Kapiteni wechikwata chevakomana chebasketball vePlatinum Sports Academy, Ralph Mushipe, ari muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vazhinji vopinda munzira kudzokera kumisha yavo muzororo rekupera kwegore kubva kunyika dzekunze. Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi, vechidiki vakawanda munyika vave kuita mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Chikwata chevatambi vechidiki vebasketball vanga vachishanya muAmerica kwemazuva gumi chodzokera kumusha. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Ini ndini Evans Azininga, niri mu Washington DC.